Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kukanzi 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 nezuro apo hurumende yoenderera mberi nekubaya vanhu nomba kumatunhu akasiyana siyana kutanga mangwana. ZCTU inoti hapana kudududza panyaya yekuti mushandi apiwe mari inoenderana nemadhuriro oita zvinhu munyika. Asi vashandirwi vanoti mari dzemihoro dzinoenderana nekuti zvinhu zvakamira sei pakambani yoga yoga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchiderera, uye bazi rezveutano rinoti nezuro kwakafa vanhu vaviri nechirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa kubva zvatanga chirwere ichi kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi matatu nevaviri, kana kuti 1,432. Nezuro vanhu makumi mashanu nevasere, kana kuti 58, vakabatwa nechirwere ichi. Zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemashanu nemazana manomwe nemakumi matanhatu nevasere, kana kuti 35,768. Vanhu zana nemakumi maviri nevana, kana kuti 124, vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro. Zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nemaviri ane makumi mapfumbamwe nematanhatu, kana kuti 32,096. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine mazana maviri nemakumi mana, kana kuti 2,240. Tichiri panyaya iyi, bazi rezveutano rinoti kutanga mangwana vakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara vanenge vachibayiwa nomba yeCOVID-19 yeSinopharm yakabva kuChina mumatunhu akasiyana-siyana. Semuenzaniso, kuMidlands kuGweru vanhu vachatanga kubayiwa nomba iyi paSenga Police Station. Midlands yakapiwa nomba zviuru gumi nezvitatu zvine mazana masere, kana kuti 13,800. Dunhu reMasvingo rinonzi rakapiwa nomba zviuru makumi maviri nemaviri, kana kuti 22,000. Matabeleland North yakapiwa nomba zviuru zvipfumbamwe, kana kuti 9,000. Muteedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vanotiwo vari kutarisira imwe nomba zviuru mazana matanhatu, kana kuti 6,000 svondo rinouya kubva kuChina. Vamwe vakuru mubazi rezveutano vanonzi havasi kupindura mibvunzo kubva kuvatori venhau nenhengo dzedare reparamende zvopa kuti mamwe masangano ambopote achivaendesa kumatare. Asi imwe nyika iri kushandisa nhomba iyi yeUnited Arab Emirates iri kuti pane vamwe vanhu vasingafaniri kubayiwa nhomba iyi sezvo pasina tsvakurudzo yakakwana kuti inoshanda sei vakabayiwa. Muongororo yayo yekushanda kwenhomba yeSinopharm, United Arab Emirates inoti haisi kukurudzira madzimai akazvitakura nevamwe vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 pari zvino kuti vabayiwe nhomba iyi. Nyika iyi iri kukurudzirawo kuti munhu kana achinge abayiwa anofanira kumbomira kwemaminetsi ari pakati pegumi nemashanu nemakumi matatu ari panzvimbo yaabayirwa ipapo kuti aone kuti haana urwere here hunogona kutanga, uye kuti zvive nyore kuti abatsirwe navana mazvikokota. Ongororo iyi inotiwo mushure memazuva matatu kana mashanu munhu anogona kuti rwarei achipisa muviri kana kutemwa nemusoro, asi izvi zvinonzi zvinoratidza kuti mushonga uyu unenge uchishanda. Kuti tizeo nyaya yekuti ndanani vasingafaniri kutora nhomba iyi, tabata nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Enoch Maida.
Paongororo dzakaitiwa pakaonekwa kuti vanokwanisa kutora nhomba kana kuti vaccine ye Sinopharm pasina matambudziko akawanda angatarisirwa ndevaya vari pamakore 10 kana kuti 18 years kusvika pamakore 16 kana kuti 60 years vanova vakagwinya pamiviri yavo vasina zvimwe zvirwere kana kuti umwe urwere huri kuzviratidza pavari uye nyangwe ivo vaya vakambobatwa nekutachiona hweCOVID-19 asi vakakwanisa kurapika zvokuti vakazotestiwa vakawanikwa kuti havasina utachiona uye vakunzwa kugwinya pamiviri pavo havasina zvinoratidza pavari pamiviri yavo vanokwanisa kutorazve vaccine iyoyi yeSinopharm.
Ko vamwe vari kutora mishonga yakasiyana siyana kuti varapwe zvirwere zvavainazvo pari zvino.
Vaya vanga vane zvirwere zvinofanira kugara munhu achitora mapiritsi zvakaita sei chirwere cheBP, chirwere cheshuga kana kuti vaya vanga vanyangwe neHIV asi vachitora mapiritsi avo vakagwinya miviri yavo vachiona kuti zvirwere izvi zvakagadzikana zviri kurapika zvakanaka zviri mumarenji anotarisirwa hapana zvavari kunzwa pamiviri yavo nyangwe vachitora mapiritsi iwaya ivava vanokwanisa zvakare kuti vatore vaccine reSinopharm iroro pasina zvakaipa kana kuti kurwara kungatarisirwa pavari.
Mungatsanangura kuti nhomba inoshanda sei chaizvo Dr. Maida?
Muchaona kuti nyaya yekutora nhomba kana kuti kupuwa vaccine kwevanhu chikazhinji zvinoitirwa kuti kana vanhu vakawanda munzvimbo kana kuti munharaunda mavagere vakapiwa vaccine iyoyi zvinoita kuti pakupedzisira vazhinji vavo kana kuti vose zvavo vasvike pakuva nekuzvidzivirira kunenge kuchitobatira nyangwe kuna vaya vashoma vanenge vasina kupiwa vaccine kana kuti nhomba iyoyi ndoyatingati inonzi muchirungu herd immunity. Saka kazhinji panenge pachitarisirwa kuti vanofanira kupiwa nhomba iyi kana kuti vaccine iyi vawande kudarika vanenge vasina kupiwa. Ndoshuviro inenge iripo nyangwe mavaccine iwaya achipiwa.
Asiwo pane kakusagadzikana pasi rose nenyaya yenhomba iyi nekuti inenge iri kupiwa zvechimbi chimbi. Hazvizokonzere here matambudziko Dr. Maida?
Zhinji vanopiwa vaccine. Ongororo inenge yakatoitwa kuona kuti vangapiwa vaccine iyoyo inenge ichipiwa nerudzi rwayo vasingazoiti kumwe kuratidza kurwara kana kuti matingati maside effects enhomba iyoyo ndivapi. Ndosaka muchizoona pachipwa makategori kana kuti hatingati vaya vanenge vachitarisirwa kuti vanokwanisa kutora vaccine pasina kumwe kurwara kungawanikwa kana kungamuka asi zvichitovapa kuti vave nemasoja omuviri kana maantibodies anozodzivirira kuti kana vozowana utachiona hwakasimba hweCOVID-19 vasazorwara naho.
Nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza vari parunare muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere kana kuti 3.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zana rezviuru rine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 100,993. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika zana rine 10 remamiriyoni kana kuti 111 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezviuru zvitanhatu kana kuti 497,600. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 28 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million. asi vapora pasirose vachidarika mamirioni makumi matanhatu nemaviri nezviuru zvinomwe kana kuti 62.7 million. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti naurirano pakati pehurumende vashandi nevashandirwi pasi pegungano retripartite negotiating forum kana kuti TNF dzinogona kutanga chero nguva sezvo vatenderana pane zvimwe zvekuisa mugango sezvo vange vave makara asionane zvikuru nenyaya dzemihoro. Kunyangwe hazvo vamavhima vakaudza bepanhau resandemeo kuti vanofunga kuti nhaurirano dzichafamba zvakanaka, munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vacharamba vakamira semusambangwena kuti mari dziri kutambiriswa vashandi dziwedzerwe patarwe mari inofanira kutambiriswa mushandi wepasi pasi.
Kutripartite negotiating forum nyaya yemuhoro yanetsa einyaya isati yapera. Vemabhizimisi vane position yavo, vashandi vane position yavo. Hurumende iyo zvino inongogabhagabha. Asi tinoona sevanhu vane ruzhinji kupayroll yavo, vanomira-mira nemaemployers. Havana chokwadi, even vachida mavhotsi evanhu, asi vanomhanya vombomira nemaemployers kana pakuuya nyaya dzemuhoro.
Asika vashandirwi vari kuti nyaya iyi haifaniri kuenda kuTNF.
Hatisi kuwirirana ipapo. Nyaya yenational minimum wage haisi nyaya tingati itswa kana kuti iri peculiar kana kuti kunyaya isati yambooneka. Tine nyika dzakatobudirira dzakatowanda dzine maminimum wage, national minimum wage. Hapana chakashata zviri kutaurwa nelabor kuti tive nenational minimum wage.
Vashandirwi vari kuti ngazviitwe nemaNEC.
Hongu masectors ane mvumo kana kuti ane provision yekuti vanokwanisa kuimprova pavanenge vachikwanisa kana nemakambani anokwanisa zvekare. Asi dzakawanda nyika, tingatarisa vana Germany, tingatarisa vana Japan, tingatarisa vana Switzerland. Inyika dzese izodzo dzine ufumi hwakasimba vana Norway. Asi zvine maminimum wage.
Sei zvakakosha semaoni renyu?
Pakati rokosha kuti tombo batsira vaya vanenge vachiita kubatsirikana kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndiko panoshanda nyaya yeminimum wage. Iyo zvino taita maproblems yokuti kuma bargaining councils aya ndiyo mastructures anoshandiswa pakunegotiate. Asi kushanda vamiriri vematrade unions vanyima matsamba yekuti vafambe fambe nguva iyoyo, apo vanofanira kuva vachiuya kumusangano. Havachakwanisi kuuya nenyaya yekuti havana matsamba okufambisa, havasi kukonsidwa sevanhu vari kuessential service. Vanozonegosheta nguvai. Zvinoreva kuti mushandi ndiye akutodzvanyirirwa.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivira tinorerekera, tabatawo mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu.
Isu sevashandirwi takagara takataura kune vashandi nehurumende kuti nyaya yemaminimum wages haifaniri kutaurwa paTNF. Nyaya yemaminimum wages ngaiitwe kune anonzi maNational Employment Council. Industry yega yega yatinayo muZimbabwe ine inonzi National Employment Council. Basa guru reMaNational Employment Council ndirekuita yatinoti collective bargaining, kunegotiate maconditions of service muindustry imomo, nokuti ndiwo anozivurura mamirira akaita industry yavo. Ndivo vanozivurira kuti makambani ari kuperforma sei muindustry mavo. Ndivo vanozivurira kuti zvatikagone kutakura semaminimum wage ndezvipi.
Saka hamusi kutenderana nezviri kutaurwa neZCTU zvekuti ngazvikandwe mudariro kuTNF ikoko?
Sevashandirwi, tarisiro yedu haisi yekuti kuTNF kutaurwe maminimum wages. Maminimum wages ngaataurwe kuindustry. Kana muri sei mubrewing industry, munoseta minimum wage yenyu imomo. Kana muri mubrick making industry, moseta minimum wage yenyu imomo. Kana muri muagriculture industry, NEC yenyu yoseta
minimum wage yaimomo.
Kochi chakaipa kuti pangotarwe mari yekuti mushandi wepasi anotambira mari.
Kuti tite one size fits all. Zvinogona kuuraya mamwe makambani. Munogona kuseta minimum wage yekuti taseta yakati nhasi. Imwe industry yoti isusu tanga takavhara nguva yese inenyaya yelockdown. Hatikwanisi kubhadhara minimum wage iyo. Saka industry yega yega ngaizvisetere maminimum wage through atinoti maNEC.
Iyo NEC yacho yakamira sei?
NEC set up in a trade union, the employers organization. My employers organization ariko ku NEC, ma members edu. Saka ma trade union ariko kuma NEC, ma members ema major trade unions atinawo, ma federation ema trade union atinawo muZimbabwe.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reMCOS, Dr. Israel Murefu, vari parunare muHarare. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mukucherechedza zuva rekuenzaniswa kwemikana kana kuti World Day of Social Justice. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa 20 kukadzi gore roga roga kuburikidza nechisungo chesangano reUnited Nations. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti hurumende yeZimbabwe ichine mutoro mukuru mukuunza kuenzana kwevanhu zvikuru vakaremara. Safari Njema anotipanya inotevera.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vakurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu nezvekushandisa panguva ino.
Dai hurumende yanga yazadzikidza chisungo chekupupawo vana veZimbabwe zvokubatsirikana nezvinazvo panguva panenge paita manational lockdown nokuti hatisi tese tiri kuenda kumabasa.
Vanomiririra vakaremara mudare reSenate amai Rejoice Timire vanoti hurumende yaitira vakaremara zvakawanda kubva nyika ichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980. Vanoti izvi zvinosanganisira kucherechedzwa kwemutauro weSign Language mumutemo wenyika, kuongororwa patsva kweDisability Act nechinangwa chekuunza mutemo mutsva wekuvandudza kodzero dzevakaremara. Asi Senator Timire vanotiwo pane zvimwe zvishuwo zvevakaremara zvinofanira kutarisiswa nemhurumende.
Isu vanorema tinodawo pekuti dai tawanawo kandima kekuti tirime tikawanawo dzimba dzekugara. Uyezve chimwe chatinoda kuti chinyatsogadzirika ndechekuti dai vanhu vachiona kuti dzimba dzese mapa dzinovakwa dai dzachiva dzimba dzinogona kupindika nomunhu wese akaremara.
Izvi zvatsinirwa neimwe zvekare nhengo inomiririra vakaremara mudare reSenate vaWatson Kupe vanoti pane zvakawanda zvichiri kuda kuitirwa vakaremara kuti vawanewo mikana.
Zvishuwo zvedu ndezvokuti izvo deno zvese nzvini zvokufambisa mabhazi zvikwanise kuva accessible easily zvigadzirwe zvine munhu akaremara mupfungwa.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti Zimbabwe iri kutevedzera chisungo chakaitwa nehurumende dzepasi rese chekuona kuti munhu wese ave neupenyu hwakatambanuka.
Iri izuva rinotarisirwa kunzi hurumende dzese dzepasi rino dzinge dzichiita zvirongwa zvinoita kuti vanhu vave nekuenzaniswa pazvinhu zvakasiyana siyana, uye zvisingatariswe kuti munhu uyu munhu anorarama neurema here kana kuti munhu asingararami neurema.
Muzvinafundo Mavima vanoti dingindira remhemberero dzegore rino muZimbabwe rakanangana nekukurudzira vakaremara kuti vapiwe zvinoita kuti vazvimiririre. Muzvinafundo Mavima vanoti zvekare hurumende iri kushanda zvakasimba kuti pave nekuenzanisana pakati pekodzero dzevanhurume nevanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti riri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kuri kuitwa vanhu mumatunhu akaita seIturi, North Kivu neSouth Kivu munyika yeDRC. Vanhu vanodarika zviuru zviviri vanonzi vakaurayiwa nemagandanga ari kufamba akatakura pfuti. Mhirizhonga iyi yapa kuti vanhu vanodarika zviuru makumi masere nemasere vainde muupoteri. Iko zvinoto chimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zvirikuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro newechidiki ari kusimudza mureza weZimbabwe muno muAmerica. Ishasha mutambo weLacrosse uyezve akatanga chirongwa chitsva panepfenyuro yeESPN apo panotipfenyurwa mitambo yakasiyana siyana pasi rose. Muchirongwa tina Tariro Kandemiri, mwana wachonga Kandemiri. Tatiti muunze pano kuti munzweoka zviri kuitwa nevechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe muno muAmerica. Tariro, ndinomugamuchira muchirongwa, tiudzeiwo zvizere nezvechirongwa chako chiri paESPN.
Sound on with Tari Namari, show yedu yemutambo weLacrosse, and ESPN akativasikana uyai mutaure nezveLacrosse during season yedu yeLacrosse.
Mutambo weLacrosse uyu hausi mutambo watakakura tichitamba kuZimbabwe. Mutambo mukuru hawo kuno kuAmerica. Zvii zvakaita kuti uve nechivimbo chekuda kutamba mutambo?
Pandakatanga chikoro high school kuno kuSilver Spring, Maryland, ndanga shamwai dzaitambawo field hockey. Hockey tapedza, panenge shamwai akati, ah Tari, ini nevamwe tichatamba mutambo unonzi LaCrosse. Ini kati, ah LaCrosse chichocho. Vandudza kuti tinotamba nebhora ne chichichi. Ngati, ah okay, kandiuya ndoona kuti chii chamukuita. Vandaenda and kaona kuti mutambo unofadza.
Kune vateereri vasina kana ruzivo chaivo chaivo kuti mutambo weLacrosse mutambo wakadii. Ndanchikumbura kuti uedze kuvatsanangurira kuti mutambo wakanyatsodii.
Mutambo wakada kufanana nefield hockey asi unenge uchitambira mudenga. Saka muchiri nechimuti chenyu and pane bhora asi pane kahomwe pamuti and bhora racho munozoribata manje nekurikanda nechimuti chacho.
Ndambopindawo kapa dandemutande paGoogle apo tikaonawo ka kuti aiwa munhu wechidiki ave pabhodhi rinonzi Tiwaraton Foundation. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvebhodhi iri.
Tiwaraton igroupu inoda kubatsira vanhu vari mucommunity yeManative Americans. Manative Americans ndivo vakatanga mutambo weLacrosse, vakapawo sechipo kuvanhu vekuno muUnited States neCanada. So pabhodhi iri vanoda kupemberedza mitambo best players ku college kuno ku America neku mari ku vanhu vari mu Native American community.
Iwo uri munhu wechidiki, munhu mutema akabva kuZimbabwe, zvii zvakazoita kuti vakuise pabhodhi rinosimudzira vechidiki vema Native American?
Twitter account yangu inonzi official Lackscale. Pa Twitter account iyi nochara zvakawanda nezveLacrosse. Vanhu vekuti vanotona kuona kuti inini ndiri munhu anofarira steroid LaCrosse, munhu anofara kubatsira vamwe, munhu anofara kuenda kunzvimbo dzakasiyana ndichiti honai mutambo wandotamba. Vakandibatsirawo kuwana maopportunity akawanda. So vakandibvunza zvikanzi, Tari, tine opportunity yekuti uyo paboard ubatsirawo vamwe.
Taonawo uchibatsirawo vamwe vatema here kuitira kuti vawanewo mikana yakasiyana siyana mumutambo uyu weLacrosse?
Ezvinezvi ndiri lead wemwe foundation futi unonzi US LaCrosse and ndivo anoita oversee LaCrosse muUnited States. Tinoendawo kunzvimbo dzakasiyana, tikamboenda kuDetroit, tikamboenda kuOakland tichibatsira vana vadiki, tichivaradzawo mutambo weLacrosse nekutaura nawo, tichiratidza zvatinoita kuti isusu takakurawo makomiti akada kufanana neenyu asi munai kwatave zvinezvi. Experience dzangu andakaitawo ndiri ndega munhu mutema pamatimu angu akawanda muLacrosse, ndokwanisa kutaurawo nevamwe ndichivaradza kuti aiwa pane maopportunity akawanda mumutambo unowu.
Kuvamwewo vechidika vatema vanotii kwauri sezvo mutambo uyu weLacrosse vanhu vazhinji vanhu varungu?
Vanhu vanofara steroid. Nezvino ndakatumbira tsamba dzakawanda kuti Tari ndakuona paTV paESPN, mwana wangu akuona paTV paESPN, and zvinotofadzawo vamwe kuona kuti pane mumwe akadawo ane background yakafanirangu, ane ganda rangu, asa awana opportunity yekuenda paESPN.
Aiwa muri Zimbabwe, mazvinzwira ka, uyu nditariro Kandemiri, shasha mutambo weLacrosse. Nguva ndiyo yadyikana namusatapeta chirongwa. Musakanganwa kuti tiri kusangana zvekare paLive Talk The Connection nechipiri live muri Zimbabwe tichange tiri tose 8 to 9 p.m. Tiri kuenda mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus pamwe nenyaya yenhomba yeCOVID-19 yavepo munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa, tumirai number pa WhatsApp +12024650318. Saka musakanganwa muri Zimbabwe tiri tose live pano pane venue ye Studio 7 8-9 PM. Anokoneka ine mufaro. Ndino nyuma ikove muri Zimbabwe, tosangana nemse Tuesday. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Yesu simba rangu.
Manera akanaka vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tine mazwi nemibvunzo inobva kuvatereri vechirongwa chino.
Ndinonzi Clever, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndo vanobva uya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndo vakatinyorera futi magwaro, ndo vakatudza futi kuti Jesu akatifira. Saka ipo ndine kwesheni make kuti zvakamhonya kufamba sei, because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azorodze pamhosva. Ndosaka nichiona mawe pakaiswa mawe dzekunzi Jesu akatifira. Saka ndati munyatsotaura kuti zvakamhonyaza kufamba sei kuti ticha akafuira medzi pafom 4 ndiye wozoenda kunoticha, kuenda kuminisi education unoticha medzi dzacho.
Hello pa Studio 7, tarangu ndinonzi Brian Zindoga. Kumapastors, upasta unoenderwa kuchikoro here? Ndinokumbira wamundibvunzire vadzidzisi vavo kuti ngavandiudzewo kuti chipasta kana kuti upasta zvinhu zvinoenderwa kuchikoro here, kana kuti mapastors nemadeacons, mabishop vanoita zvekuappointwa nevanhu muchechi. Ndokumbira wamundibvunze izvozvo, mundibvunzire izvozvo kuti kana munhu achienda kunoita kosi yeupasta zvinorevei, zvakanyorwa papi mumagwaro aMwari? Nekuti isusu tinoziva kuti mapastors nemabishop nemaapostos vakaappointwa paiparidza vana Peter nana Philip. Saka izvo zvekuti nhasi mapastors vanoenda kuchikoro vachizouya vachimira pamberi pechechi vachiti I'm now a pastor, vanenge vaappointwa nani? Ndokumbirawo mundibvunzirewo ipapo.
Vahwande, vahwande, makadii chirongwa chenyu? Ini ndiripo pavatumwa ipapa pakuda kuziva kuti vatumwa ava vachiriko here. Ini pakuti vatumwa vachiriko apa ndinorambirana napo, ndinorambirana napo nekuti vatumwa vatiri kuona vari kunzi ndo vatumwa vamazuva ano. Hapana mutumwa watati taona wakamboita sezvo wakaita vatumwa vekutanga vatainzwa. Tisingadedi kuenda kuri kuvatumwa vatiri kutaura nezvavo, toda kumbotaura nezvakatumwa. Jona wakatumwa ukanzi Jona iwo enda kuNinive. Jona akaita musikanzwa akaratidzwa zvaakaratidzwa, kuratidza kuti akanga atumwa naMwari. Mwari ndiye akanga amusarudza kuti aende koparidzire shoko iro riri kuNinive, asi akaita zvake musikanzwa akazoenda. Kwaakanga achienda akaratidzwa zvakaratidzwa izvozvo akapinzwa mukanwa mwehowe Jona. Saka apa vatumwa vatinawo mazuva anawawa, handisati ndamboona mutumwa unoti ndazosangana nechakati chandanga ndanziita, asi ndakazotadza kuchiita ndikasangana nechiedzo ichi.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Takaendesa mibvunzo yenyu kuvakuru vezvechitendero zvakasiyana-siyana, sezvo vari ivo vanogona kukupai tsananguro dzakakwana dzamunoda. Svondo rinouya, tichange tichikuunzirai mhinduro dzekutanga dzemibvunzo yenyu iyi. Tumirai mazu enyu ezvamunoda kubvunza kana kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero kuWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vaviri vakafa necovid-19 nezuro apo hurumende yoenderera mberi nekubaya vanhu nhomba mumatunhu akasiyana-siyana kutanga mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tuisenda.